zvawa tinosangana wemadzimai kana uri kuZimbabwe tinonzi Dorcas Rally Women's Ministry ndo zvatinowa kuita kuno kuAmerica wemadzimai come together once a year kuzonamata Mwari kuzodzidzisana nezvezimba dzedu kuzodzidzisana nekuti tingabata sei misha yedu and also how can we help each other to grow to share my skills pakati pema meetings edu tine something inonzi expo where kana une chaunoita unoenda uchida kuti vanhu vazvione you can bring your stuff and they, during that time you share with other people what you have zawaki akatanga 13 years ago
Zvii zvimwe zvamunotaura pamusangano iwoyu uyezve wakakosha sei kuti muzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvirambe zviita misangano yakadai
kana tiri kunze kwenyika ka uno overwhelmwa nemaburdens efamily kunge you are the only one in your life but kana uchibuda uchinosangana nemamwe madzimai muchingobatsirana because tiri pano kuAmerica haizivi culture yedu tese tiri kudzidzira tese tiri kuedza kugurarama out of the country ende kana tichiuya muno tinenge tichida kuzodzidzisana kuti konai iwe zvako zviri kufamba unozvifambisa sei vana vari kuchata vana vako vari kudzidza vana vako havana kusiya culture yedu muri kuzvifambisa sei because we are being overwhelmed trying to balance up life and tichibatsira vabereki vedu kumusha we are losing our marriage is our ladies they come together to help kuti shamwari not alone to pray and to call on the power of God the main weapon yatinoshandisa munamato tinochema kuna Mwari semadzimai tichichemera varume vedu tichichemera vana vedu tichichemera nyika yedu yeZimbabwe tichichemera isu as a nation kuti tibatane that's what we do as our ladies